musangano waitwa tichisangana na minister Vaziyambi, civil society ichitaura zvinyuito zvayo. Vaziyambi kutaura kwavazoita saminista vazoti kana mune zvinyuito zvenyu zvinyorei pasi mutipe riri gwaro ratichazenge richipresentawo kucabinet nekuparliament pachioneka kuti ndekuzvipe zviri pabhiri iri zvingabviswe pakuchema kwese kwakuitwa necivil society tichiti bhiri iri rinoparadza nyika. Harisi kuparadza civil society, riri kutoparadza nyika. Rinoparadza health care, rinoparadza education, rinotoparadza demokrasi yedu senyika. Saka vatichizviuyisai tizoona kuti zvingazeyewe sei. Asi isi taita peduka secivil society tichitsiura hurumende kuti onai gwara ramada kutora iri mananga kumaminzwa, mananga kugomba munowira. Zvasarira kwavari jira raravo, voita zvavanoda naro, kufuga kana kuwarira. Kana vati vanoda kuramba vakaoma musoro vachiita unyanya hwekuisa bhiri rinopota nyika yavanotungamirira, hazvazvo isu tavatsiura tikavaratidza. Tinokurudzira hurumende iyi kuti izive kuti basa rekutungamirira nderekuti vanhu vafare vadye, kwete kuti ivo vanotungamirira vangotsvaga zvinoita kuti chero vanhu vakashungurudzika ivaramba vari mupawa. Hazvisizvo zvavakasarudzirwa kunzi vatungamiriri. Ndokutsiura kwatachiita hurumende. Tinotarisira kuti pavachange vachizeya vachatambira mashoko edu. Kana vatadza simba rinoramba riri muvanhu, vanhu ndo vane simba rekukwanisa kuzoita zvimwe zvikuru kudarika nhaurirano. Zvitasarudza diplomasi ndo patinotangira. Kana diplomasi yaramba zvimwe zvekuita zvakawandisa zvinoitwa nevana veZimbabwe, nekuti inyika yedu, mwedzi uno weindependence pakasunungurwa nyika yedu, hatizorege kuramba takapfunya chisero nyika yedu ichiiswa kumawere.
Imi semasangano akazvimirira, zvii zvamuri kupokana nazvo zviri mubhiri irori zvamuri kutarisira kuzonyora pane zvanzina minista nyora yemutipe?
Tingangoti tinopikisana nezvinhu zviviri chete. Chekutanga, kuda kuiswa muhapwa kwemapoka akazvimirira ega nehurumende. Chinoita kuti tinzi mapoka akazvimirira inyaya yekuti hatinyanyo kontrolwe nehurumende. Tinoitawo basa redu tichimonita basa riri kuitwa nehurumende kuti apa vagona vatadza, apo vanatsa, apo vatadza, tichishambadza kugona kwavo, tichishoropodza kutadza kwavo. Zvino hurumende inoda kutiita kuti tiite zvimbwanana zvayo zvainenge yakabata thetabho ichitipindai neapa mubude neuku. Tinoona kuti hurumende yedu inosara isina anoitsiura. Saka tichanyora zvakawanda zvinongotarisira pakutsiura kwese kwavari kuda kuzvipa masimba kwekuti vaite sekunge ivo ndo vanotogadzira civic society, iyo ichiri iyo inofanira kunge ichizvigadzira ichimonita kuitwa kwebasa rehurumende. Chepiri muchidimbo ndechekuti tiri kunyunyuta nekupazwa nekuparadzwa kwebasa rekubatsira vanhu vanotambura, avo vari kushungurudzwa vari kushungurudzwa nenhamo yakagadzirwa nehurumende imwe chete, yakuda kuti vachinyimwa zvose zvavanga vachiwana zvinovabatsiridza pararamo yavo. Saka isu hatidi kuti hurumende iise civic society muhapwa mayo, uye hatidi kuti hurumende inyime vanotambura chekudya nechouviri nenyaya yekuti iyo inoda masimba.
Saka munotarisira kunge maendesa riini zvinyunyuto izvi kuhurumende?
Tichisangana secivil society tichiita hurukuro vhiki rino risati rapera, pamazuva anotevera mairi tozotarisira kuti vhiki rinouya panenge pangopera Easter zvinhu zvedu zvinenge zvava pamwe chete, toendesa izwi rimwe chete revana veZimbabwe toripa kuna minista. Panongopera Easter ipapa pachipiri kana chitatu tinenge tatovapa zvatiri kufunga kuti ndo zvingaitwe kuti nyika yedu ibudirire.